nyaya yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachinembiri Bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa neDare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamafufu kusvika Dare rapa mutongo waro. Mutauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika muDare.
Nhasi Dare ranga richinzwa nyaya yekuti apiu inzvike nekukasika, nekuti kana munhu anoti apiu anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhaikoti, aisewo atinoti maheads of argument achitaura mutemo uri maringe nenyaya, nekuti Dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vataura kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Vasezi yakasupiri havana kuzviramba kuti ehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings risagadzirwa Mangwana izvo musi wa21 roongororwazve naapplicant neye ari kumangarirwa sezi yakasupiri wo inspector record kana vagutikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo Dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina rozwa nyaya iyi yetinoti apiwo panhasi kwakusi kunzwika apiwo, kwakunzwika nyaya yekuti apiwo ngaitadzi kunzwika.
Rimwe gweta resangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
Dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumangari nevanomiririra state respondents vabvumirana kuti vachafaila mahedzi avo netime dzavawirirana then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo Dare reHigh Court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kuDare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozonzwa nyaya iyi masikati emusi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.